Vashitaura pamusangano uyu nezuro mumwe mugari wemubhuku rekwayafele muward 16 kugoromonzi muzvare Catherine Mutizwa vakati havasi kufara neurongwa uhu sezvo kanzuro yegoromonzi yave kubhadharisa mafaindi ekugara kwavanga vachiita muruwa urwu.
Pane nyaya dzemapenauti dziri kutaurwa kunzi mapenauti ma1500 panenge pakazoiswa imwe tsamba futi yakanyorwa kunzi after 3 months, is it 3 months? Got to Vamana February. Mane balance in Engiaka Sar. Let's say E1000. Aicha Retwane Interbank. Yakungonzi E1000 in 1S1 in ne dollar name grid name RTGS. Ndofunga Mario yomanje mawanikira ainoita ndo anonetsa kuno kumusha mairana nekuti tairarama nekurima minda yedu iyo imwe yakagara yanga yatotorwa kudhara saka mawanira takuta mari akuchase akunetsa munzvimbo ine yegoromonzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemugoromonzi resimuka Rural Residence Trust vamasimba manyanya vanoti kanzuru iri kudzinga vanhu vairi kuti havasi vemunharaunda yavo asi vagara vari munzvimbo iyi kwemakore akawanda.
Goromonzi Rural District Council yakauya ichitaura iyo last year muna 2022 muna July kuti kana usina 25 pachitupa chako iwewe uri illegal mugoromonzi. Hazvimake sense izvozvo because vanhu vakawanda varogara mugoromonzi munomu vanga vachibhadhara ma$4 be annum marets aya. Iwo isi chatoziva nechekuti kana wanga uchibhadhara mutero we $4 be annum uri 25 kana usiri 25 still you are a lawful occupier of land. And the tshenda pa 25 iyo in a problem iri serious because sekunzwa kwamaita vamwana vakaberekerwa kunzvimbo dzakasiyana ikoko ndoko akatorera ma birth certificate avo asi yo vari vagari vichi vemugoromonzi munomu saka chitupa chake birth certificate yake nechitupa zvese zvinenge zvisina 25 but iye aina baba vanogara mugoromonzi.
Amai Mary Nyadome vakati mutemo wecommunal lands act unofanira kuvandudzwa sezvo vachiti hausi kuchengetedza kodzero dzevanhu vanogara kumaruwa avo vasina magwaro anoratidza kuti ivhu nderavo.
SemaZimbabweans taida kuti vaite amendment panyaya yecommunal lands act kuti nyaya yeland ibenefite chii isusu maZimbabweans pano kuti isusu tiri communal lands handiti we are investing mari pamabuildings panhu zvatinovaka chiti nhaka yevana vedu but find kuti panozouya kana development itwa nemuRDCs tinoonekwa tichiaffectwa tichisuduruswa tasuduruswa toendeswa pane imwe nzvimbo hatina guarantee oro security inoratidza kuti isusu tichange tichigara ipapo zvachose.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recommunity alliance for human settlements in Zimbabwe vaFrancis Mukora vakati nhaurirano pakati pevagari nekanzuro yegoromonzi ndidzo chete dzinokwanisa kupedza dambudziko rakatarisa sana nevagari ava vari kuchema-chema kuti vave kusiyiswa misha yavakaviga hama dzavo dzakaenda kwamufiga nebwe.
Kana tikati hatinoti sustain nebo dialogue kuramba tichipeta maplatforms ekuti vagari nemapazi ehurumende akasiyana-siyana neeven mainvestors acho vasangane vachigadzira vachitaurirana vachionesana kuti nyaya dzavo dzichinetsa dzingagadziswa sei. In fact ndo the basis yatinoti sustainable development.
Mukuru wekanzuro yegoromonzi vatrust Madovi vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuro yavo yakatogara pasi ikaona zvakakodzera kuti itengese mastendi aya sezvo vachiti vanhu vawanda mugoromonzi vari kuda pekugara. Vati zvose zvavari kuita izvi vari kuzviita vachitevedzera mutemo varei zvoushe avo vanoshanda mubandiko relaw development commission mubazi rezvemitemo vakaudza vagari ava kuti pasi pemutemo hurumende ine mvumo yekuita chero zvainenge yada nevhu asi zvichiitwa pamutemo.
Rural district council ndokungade kune vanhu vanouya vachizokudza imi mukotongoti vari kuita zvinhu zvachona sasi hatizvizivi nhambotaura section 6 lands commissions lendi communal lands iri kutaura kuti muna representation anenge arima achamirira vainteresi yenyu anotiri kunzwisana.
Vazvoushe vakati ikodzero yemunhu wese munyika kuti akwidze nyaya kumatare kana asiri kufara nematanho anenge atorwa nehurumende kana makanzuru. Vakakurudzira veruzhinji kuti vasarudze nhengo dzeparamende dzinomirira zvido zvavo vachiti mapandiko ose ehurumende anoshanda achitevedzera mitemo inenge yadzikwa nedare reparamende.
Nhambotaura kuti mutemo uri zvauri noti zvaunoshuvira iwewe kana zvauri kufunga kuti uve uri asi nauta uchinji unogona uchinjwa kana mukaita maamendments kana kuti mukaita alignment unokwanisa uchinji but unfortunately zvauri panguva ino ndozvatoshandisa wakaita nokuti zvauri kufunga izvozvo kuti unofanira kuve wakadai
Mhuri dzakatarisana nekudzingwa mumisha yadzo mugoromonzi dzinonzi dzinodarika mazana matatu asi vamwe vevanhu ava vachasara vachigara munzvimbo dzavagere kana vakakwanisa kubhadhara mari dzinonzi dziri kudiwa nekanzuro yegoromonzi Rural District Council. Ndakamirira Studio 7 kugoromonzi mudunhu remashonaland east ndini Frank Chikowore.